Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 2019 nguva dzava 7. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chinangwa chemusangano wanhasi ndechekuti vana mazvikokota vobatsirana nenhengo dzeparamende vachivataurira kuti mutemo uripo pari zvino wakamira sei pamusana pekuroorana nekuroorwa kwevanhu nekuti chii chiri mubumbiro guru renyika inova constitution yedu.
Nhengo dzedare reparamende nhasi dzaita musangano muHarare wekuti dzinyatsonzwisisa zviri mubhiri rekuroorana dzisati dzatendererwa nenyika dzichinzwa pfungwa dzeveruzhinji.
Ndira vanasi vanetsaona nandiri dhiraivha saka izvizvo hasati ndadzokera kubasa. Ndiritongochengetwa namukoma, mhuri ichibatsirwa namukoma zvese. Chechokwadi hapana kana chatichauya.
Vanhu vakakuvadzwa nevakafirwa pamhirizhonga yemuna nyamavhuvhu gore rapera vanoti hapana chavati vabatsirwa nacho nehurumende. Bazi rezvekudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika rinoti harina kufara nekutemerwa zvirango kwakaitwa vaAnselem Namo Sanyatwe pamwe nemudzimai wavo Amai Chido Machona Sanyatwe nehurumende yeAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzeparamende nhasi dzaita musangano muHarare wekuti dzinyatsonzwisise zviri mubhiri rezvewanano kana kuti Marriage Bill dzisati dzatenderera nenyika dzichinzwa pfungwa dzeveruzhinji. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Nhengo dzekomiti dzeparamende dzinoona nezvemutemo pamwe nezvemadzimai dzaita musangano muHarare nhasi dzichiongorora zviri mubhiri rezvewanano kana kuti Marriages Bill. Imwe nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvemutemo uye vari mumiriri weMutare Central vaInnocent Gonese vaudza Studio 7 kuti musangano wanhasi wanga wakanangana nekuti nhengo dzeparamende dzinyatsonzwisa zviri mubhiri iri dzisati dzaenda kunonzwa pfungwa dzeveruzhinji. VaGonese vati pane zvakawanda zvanga zvichitaurwa nemaererano nebhiri iri zvisiri zvechokwadi sezvo vanhu vasati vanzwisisa zviri kutaurwa nebhiri iri.
Chinangwa chemusangano wanhasi ndechekuti vana mazvikokota vobatsirana nenhengo dzeparamende vachivataurira kuti mutemo uripo pari zvino wakamira sei pamusana pekuroorana nekuroorwa kwevanhu nekuti chii chiri mubumbiro guru renyika inova constitution yedu zvakare kuti mutemo uchange uri kuzouya pamberi pedare reparamende uri kutaura nezvei. Saka izvi zvanhasi ndezvekuti vadare nhengo dzeparamende dzifundiswe dzichiudzwa zviri kutaurwa maringe nezviri mumutemo uri kuda kuunzwa usati wamutemo.
VaGonese vati bhiri iri riri kukoshesawo nyaya yekuti vana vasaroorwe vasati vasvika zera rekuroora kana kuroorwa pamwe nekuchengetedza kodzero dzevanhu.
Nyaya dzekuti vanhu varoorwe vachiri vadiki dzinova dzechild marriage mutemo uri kuti aiwa izvi ngazviraswe zvichienderera mberi ami zvakanangana nezviri mubumbiro guru renyika. Chimwe zvechirimo ndechekuti pari zvino tine michato yakasiyana siyana.
Mumwe wenyanzvi munyaya dzezvemitemo dzanga dzichitsanangurira nhengo dzeparamende zviri mubhiri iri muzvinafundo Love More Maduku vati bhiri iri riri kuedzawo kubatsira madzimai mune zvakawanda.
Saka ndozvimwe zvinhu zviri kuitwa nebhiri kuti munhu wese ane 18 years zvichienda mberi ane kodzero yekutanga mhuri yake and mhuri iyoyo ndiye anodecida kuti mhuri iyi ndoda kuiita ndakaroora here kana kusaroora ondoda kungozvigarira zvangu nevana vangu uchiita vana uko woita vana uko asi wachengeta ivavo zvinotendedzwa nebumbiro remutemo. Vanhu vezimbabwe ngavazive iye inonzi section 78 ye constitution. Saka bill is Mazarukunza, Zunodaku is Bate, Kubatra Mazmai, Nokit Mazmai, Majinji, Varuku, Jinirika, Shakanyanya, Vano Budam Kati Mekuru, Wakango Garabumurume, Asnagana Chaka, but also Garama Openu, Wesasiana Nemurume, Angua Murombo,
Vama Duku, Vakurzra Nango, the Paramende, with Zanopa Funga Zazo, Pazianda Kuno Funza, Verujinji, Nezha Biri Iri, Askutis Nopa Kura Verujinji, Rim Biri Iri, Zodzoka Nefunga Zeverujinji, Guda Reparamende.
Nengo ze parlamende basa ravo ndere kuti vasatarisa iwo pachizvavo kuti ndinonzi ningi ndakarora yakana naurorwa ndinonzi ningi ndofungei nevanhu rume ndinonzi ningi ndinefungei nevanhu kadzi kwete basa renengo ze parlamende ndere kuti vatarisa zviri mubumbiro mutemo zvakatonzi nevanhu ndo mutemo weZimbabwe vochitarisa zviri mubhili zvese zviri mubhili zviri kuda kuti zvingonangana nezviri mubumbiro nengo ze parlamende dzofanira kungozvibvuma chete zvishande zvo because ndo basa ravo mutemo unozoita mutemo kana wapinda muparlamende saka ngavaziye kuti iwo venengo ze parlamende vari pasi pebumbiro rechi remtemo parliament iri pasi pebumbiro remtemo saka haikwanisi kuita zvinhu zvisingabvumidzwi nechi nebumbiro uye havafani kuramba zvinhu zvakatonzi nebumbiro kare zvinofanira kunge zviripo
nechipiri svondo rino dare remakurukota rakabvumirana kubvisa chikamu mbiri iri change chipa masimba yekuti mukadzi asina muchato ave nekodzero yekuwana upfumi mushure mekufa kwemurume chikamu ichi chakaunza mutauro mukuru vanhu vachiti chinokurudzira kugarisana kwevanhu vasina kuroorana vamwe vachitiwo chichabatsira vana vanenge vaberekwa kunze kwemuchato bhiri iri riri kuedza kuda kuti vanoroorana pachivanhu nevanoroorana nemuchato pamutemo vave vanonyoresa kunzvimbo imwe chete kuti vave nyama imwe bhiri iri richave mutemo kana rapasiswa neparamende uye kana mutungamiriri wenyika asaina kuti bhiri iri rive mutemo wenyika ndakamirira studio 7 Harare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanhu vakakuwadzwa nevakafirwa nehama pamhirizhonga yemunanyamavhuvhu gore rapera mushure mesarudzo dzakaitwa vanoti hapana chavati vabatsirwa nacho nehurumende. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure mehurongwa hwaitwa nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum nasi senzira yekurangarira vakafa nevakakuvadzwa mumwe wevanhu vakapfurwa mumhirizhonga iyi vaLove Joy Munetsi vati vari kurarama nebara repfuti mumuviri wavo izvo zviri kuvarwadza zvikuru.
Ndakashudwa musi wa 1 August chibva kubasa muna Nelson Mandela paFidelity House. Vazwa iroro ndichinorarama neblade mugumbo mangu rinokonzera kurwadza especially kana kuchitonora. I cannot walk handikwanisi kufamba kwenguva yakareba uye handikwanisi kumira kwenguva yakareba kana kugara kwenguva yakareba saka ndinotora mapills about 6 pazuva roga roga.
Vamunetsi vanoti pavakasangana netsaona iyi vaizvibvira kubasa vasinei nevairatidzira. Vamunetsi vanoti pari zvino kuripwa kukuru kwavangada kubviswa bara riri mumuviri wavo.
Chikumbiro chikuru chacho chekuti at least vakwanisa kuti ndikwanisa kubviswa bullet mumuviri wangu ndo chikuru chandiriuda for the meantime. At least vakwanisa kubviswa bullet muno madokita vati vakwanisa kuribvisa. Asiku India, kuindia unokwanisa kurivhisa asi mari yacho yakawanda.
Mumwe wevanhu vakakuvara munanyamavhuvhu gore rapera vadzika maichifanga avo vaive mutyairi wekombi vanoti vakakuvadzwa nebara pagombo. Vachivhanga vanoti kubva zvavakanovhiyiwa vachibviswa bara iri havasati vakwanisa kudzokera kubasa. Vachivhanga vanoti ivo nemhuri yavo vari kutochengetwawo uye vanoshuvira kuti dai hurumende yavaripawo kuti varerukirwe neupenyu.
Vanhu vanogara 7 days dugumbo ravanonge ririoparetwa ribviswe bara rari mukati megumbo. Mira vanasa vanetsaona nandidhiraivha saka izvizvo vasati vadzokera kubasa. Ndinotongochengetwa nankoma mhuri ichibatsirwa nankoma zvese. Chechokwadi hapana kana chati chauya ndatarisira kuti vaikwanisa ngotipo mugove tinokwanisa kusatena wakakalaifungo mhuri nechiwano chokubata.
Muzvare Precious Mavenga avo vanotengesa zvinhu mumugwagwa vanoti vakarohwa zvakaipisisa nemasoja uye vave kurarama nekumwa mapiritsi anonyaradza marwadzo.
Ndaitengesa ndopandakasanganitsawo neiyo yekurohwa nemasoja but kubva 1 August yacho hapana zvakamboitika. Totaurawo kuti zvandaitengesa zvakatorwa. Ndakutotanga pazero. Hapana zvakaitika. Anything whatsoever hapana chaassistant ndakatora kunze kwetreatment chete yandakangopiwa necounseling.
Mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum, Amai Blessing Gorejena, vanoti havasi kufara nehurumende nekusabatsira vanhu vakakuvadzwa nevakarasikirwa neupenyu hwevadikani vavo pamhirizhonga yanyamavhuvhu iyi.
Hatisi kufara zvikuru nekushaya matano kuri kuitwa nehurumende yedu. Hatisi kuona yatingati seriousness kuside regovernment kuti vabatsire vanhu vakakanganisirwa nemhirizhonga iyoyo. Tine vanhu vakawanda zvikuru, vamwe vakakuvara zvakaipisisa vachiri kutorarama nemaronda iwayo avakakuvara. Vamwe vacho ndo vari kutorarama vane mabullets munyama dzavo. Havasi kukwanisa kuraisa mari yekuti vaende kunoona ana chiremba.
Mukuru weZimbabwe Lawyers for Human Rights, Muzvare Roslyn Hanzi, vanoti zvinovashungurudza kuti mushure megore vanhu vakuvadzwa nekufirwa, hapana ataripwa uye hapana kana musoja atasungwa.
Tinoona kuti vakakuvadzwa, vakafirwa, hapana muripo wavati vawana. Vakakuvadza vanhu vanova mauto nemapurisa, hapana ati aendeswa kumatare edzimhosva.
Mushure memhirizhonga iyi, hurumende yakaisa komishini yaitungamirirwa nevaimbova mutungamiriri weSouth Africa vaKgalema Mohlande kuti vaongorore chaive chakonzera mhirizhonga uye kuti chii chingaitwe. Komishini yavaMohlande iyi yakabuda negwaro rakakurudzira hurumende kuti vose vakavhiringwa nemhirizhonga iyi varipwe. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuti hurumende yasvika papi nenyaya yemhirizhonga yakaitwa muna nyamavhuvhu. Asi zvemutemo, amai Virginia Mabhiza vati tivanyorere mibvunzo iyo tavapa asi havana kupindura panguva yekuenda pamhepo. Asi amai Mabhiza vakamboudza vatori venhau kuti hurumende yakatotanga kuzeya nyaya dzevanhu 35 vakashayikirwa nehama dzavo kana kukuvara pakapfurwa vanhu muna nyamavhuvhu gore rapera kuitira kuti varipwe. Mhirizhonga iyi, sekutaura kwesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, vanhu vatanhatu vakapfurwa vakafa uye vanhu 20 nevapfumbamwe vakakuvara zvakaipisisa. Vakafa musi uyu ndi Brian Zhuwao, Jealous Chikandira, Challenge Tauro, Gavin Dean Charles, Ishmael Kumire naSlivia Maposa. NeZuru America yakaisa pazvirango zveupfumi nekufamba, mukuru aitungamirira mauto musi uyu, retired Major Anselm Namo Sanyatwe, pamwe nemai Chipo Machona Sanyatwe, avo vanomirinoze. Yakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Zvichakadaro, bazi rezvekudzana kwedzimwe nyika rakufara ngo kwakava pamwe nemudzimai wavo nehurumende yeAmerica. Hurumende yava Donald Trump yakaisa vaviri ava pazvirango neZuro ichiti vasanyatwe vane chekuita nemhirizhonga yakaitika gore rapera mvuvhu iyi uye munandira gore rino sezvo vaive ari kupomerwa svaya yekutyora kodzero dzevanhu. Hurumende inoti yasvitsa nhasi tsamba yenyunyuto kumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Brian Nichols, avo vasanganawo nemunyori kubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika iri vaJames Manzou. Tikafadze sezvo zviri kuitika panguva iyo Zimbabwe iri kuvandudza uzivo ikuyo kwemakore akawanda. Sangano guru revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti harisi kufara zvachose neurongwa hwemafambisirwo emari hwakaturwa negurukota rezvemari vaMutuli Ncube. Sangano iri rinotiwo harisi kufara nekuwedzerwa kwemari yebhajeti. Zvinhu zvizhinji zviri mubhajeti yehurumende zvinosera vashandi. Hurumende yakawedzera mitero yakawanda kusanganisira kumutengo wemagetsi, mito yedzimotokari, matoll gates nezvimwe. Asi vaMutuli Ncube vanoti bhajeti ravo rakawedzerawo mari isingabatirwe mutero pakusvika pamazana manomwe emakumi mashanu emaRTGS pamwedzi, vachiti izvi zvinosiya vashandi vaine mari muhomwe. mukuzeya nezveurongwa hwavo. Tabata munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo kuti tinzwewo resangano ravo.
Zvakatirwadza zvataurwa nehurumende nekuda zvemari. Zvatirwadza chanyaya yekuti hapana varopana chedu vashana hurumende kurera vanhu vasina chinhu mari zvekare. Taona mitero yezvinhu zvese zvinopa ichingokwidzwa hurumende ichitsvaga mari kuisa muhome mayo. Hapana yakwativi vashandi. Taitarisa kuti hurumende ichataura yemihoro kuti mihoro ifanane nemafuta epeturo. Kana hurumende ichiti toll gate pegging to the interbank rate, taitarisira kuti hurumende ichaurafanana neizvozvo kuti nemasalaries zvaka anofanha kutevera interbank rate. Asi hatisi kuona zvakadaro zviri
Hei, mari inobatirwa mitero izvi hazvibatsirowo here vashandi?
Iyo zvino vandi vari kutambira mari tinoti iri pasi pine. Mari isingakwani kuti vararame nemhuri dzavo. Vakawanda havasi kutambira kana $700. Itarisira kumiro yevanhu ichakwidzwa kusvika pachino chinota pina. Mitero inotangira pa700. Hazvirevi chinhu zvekare shoma vashandi iyo zvino vari kutotambira mari inosvika ikoko.
Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vachitaura vari parunare muHarare. Studio 7 yaedzawo kubata mukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce vaChris Mugaga nemutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vaHenry Ruzidzo, asi vaviri ava vati vanga vachiri musangano. Bulawayo yava nemakomiti evagari zvira yekuedza kugadzirisa dambudzira mugirini. Taurai Shava anotipa.
Kanzuro yeguta reBulawayo nezuro yakaita musangano nevagari pamwe nevanomirira makambani kana mabhizimisi nevamwe vakasiyana-siyana nechinangwa chekuziva mamiro akaita mvura uye kutsvaga mazano ekuti chii chingaitwe kupedza dambudziko rekushayikwa kwemvura. Mutauriri wekanzuru amainesi Sampofu vakanzuru iri kutora matanho akasiyana-siyana kuitira kuve nemakomiti evagari uye kupadziso kuvanhu senzira yekuedza kugadzirisa dambudziko rekushomeka kwemvura.
Clusters that tinde tose kugadzira nyaya yemvura. Tine maclusters seresource mobilization, advocacy, information dissemination ne monitoring of consumption. Our clusters anoita kuti tigone sedoropo kuti tifambe tese nema stakeholders edu nekunzwisisa nyaya iyi nekubatsira where we need resources.
Mumwe wemaengineer ekanzuru amai Mercy Ncube vakaudza Studio 7 kuti pamadhamu matanhatu anopa mvura kuguta mashanu chete ndiwo achine mvura, asi mvura iyi yave shoma zvikuru zvekuti vagari vanofanirwa kuishandisa zvinemwero.
Tasara nemadhamu 5 out of 6. Iko zvine izvi consumption yatiri kutarisira kuti vanhu vashandise 122 megaliters per day. Mvura iri kushandiswa nevanhu iri kurange between 150 and 170 megaliters per day. Saka zvatiri kutarisira ndezvekuti vanhu vachengetedze mvura yatinayo because taakupinda mumwaka wokupisa. Saka mvura ichapera nezuva igozopera futi nekunwa because vanhu vanoshandisa mvura yakawanda.
Mutevedzeri wasachigaro wekomiti inoona nezvemvura kazura vakakomekedza kuti vagari vashandise mvura zvine hungwaru. Vakatiwo kunyange hazvo kugadziriswa kwemapombi epanzvimbo inochenesa mvura yeCriterion Waterworks kwakapera pari zvino, vagari vanofanirwa kugadzirira kuti kanzuro ichavhara zvekare mapombi aya munambudzi kuti anhadzurudzwe zvekare.
Tiri kuzira kuti vashandise mushe mvura, vasarase mvura, vagadzirise matepsi anolika kudzimba kuinzira kuti mvura isarasike zvakawanda because tiri kutarisira kuti mvura yacho ishomanani kumadhamu.
Kanzuro inoti kunze kwedambudziko rekuti mvura yeguta ishoma, rimwe dambudziko riri kusanganikwa naro pakupa vagari mvura nekuita mamwe mabasa akafanira kushomeka kwemagetsi uye kwedhiziri nepeturu. Sachi Garwe Committee Environment and Engineering, Vanomen Tlavanu, Vaka Vuma Kutikanzuri Rukbatwa ne Matambuziko Aya.
Kanzuri ina ma challenges aka ti wandirei, I know burgiza ema gezi, ano burgiza e fueli, ne mvura, kutimfraize iwe o kuno kubrua inova madamuku. Ino pombo wanaishi ni mazikuri atwe. Saka reza limenisa meeting ya nasi wati kuruzira kutika pari any problem. Tshande isa timu wani kutawuda madamu zwakada halini tiba atuwa address.
Kanzu rino tikana madamu ari kushanda pari zvino akapera mvura kuti arino gona kuwana mvura kubva kuzvibhorani zviri kunyama ndlovu akwifa asi notiwo kuvakwa nekukasika kwedhamu reGwaishangani uko kwave nenguva kuri muurongwa ndiko kunogona kupedza dambudziko rekushomeka kwemvura yeguta. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Yashika nguwe kutitimbonzi wa juri kuitika padande mtandere social media kubwa kuna Marvelous Mchanganya we Studio 7.
Pachirongwa che Let's Talk ngati kurukurei chamuno pakurirwa neni Marvelous Mchanganya huye chatino kupakurira ipa Facebook page yedu ye VOA Shona. Musuwe chipiri, china, nechishanu. Nasi sangatiri kutarisa mirishonga yakaitika gore rapera iyo yakasiya vanhu vakawanda vafa nekukuwadzwa musi wa 1 Nyamavhuvhu 2018. Regei tiende kuvatsigiri vedu vepa Facebook page yedu ye VOA Shona tinzwe kuti vari kuti chii.
Murutaura na Peter Mpondi, murutaura na Peter Mpondi Muharare. Muno rwadza muzukuru rozira zvakaroverwa vanhu pawanhu gasi kupaya ndozvinhu zvaizama kuavoidiwa izvi zvenhamo ine vanhu nhasi uno ndozvaizama kupopoterwa navanhu izvi asi nhasi ndomatiri tarisa 1 year after that ndomatiri munhamo iyoyo zvinhu zvaizama kuavoida asi zvakatadzika kuavoida nevanhu vane mwoyo yakashata vanhu nemwoyo yesvina. Ukapinda musupermarket moke kana mamatm unoona tofuona fesi dzavanhu dzakatsamwa dzakatsamwa people are not happy nezvavarosangana nazvo. These are the same things we were trying to avoid. Asina nhasi unono matiri tosha kutobuda maziri spei.
Imimi manga murimo here Muhararo mupanguva pakaitika mirishonga iyi gore rapfuura.
Pangu wache nangadisimo. Nangadisimo ndaito wazwa wangu Victoria Falls. Ndoku ndaito kata. Ndono naziti kuzunye zwa mkwetika kwa harani kane uwe. Zunye kubata uwe kure zi. Zunye kubata uwezo.
Ndini tuwa chipoto noro. Kuno Botswana Gaborone.
Taura iti nsiku.
Na chida kuti situation yacho ukada takada utarisa kuti ma election anofana kunga achipa wopu kuvanhu tarisiro kune vanhu kuti zvinhu zvinonaka asi pari zvinhu zvinhu zvacho zviri kuita kunge zviri kudzokera shure kudzokera mashure instead yekuti tinge tichienda mberi.
Inini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munawo zvemitambo makundano ekaso ari kuita Zimbabwe Warriors chine mutambo weChan neMauritius Mbaba Fields Stadium nemusweshondo. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Kunze kwedin iyo ine vatambi vatatu muchikwata chema Warriors ne Highlanders iyo ine nhandare iri kushandiswa nema Warriors zvekare. Mitambo yese yeCastle Laga Premier Soccer League iri kuenderera mberi sekuronga kwayakaitwa neve Premier Soccer League. Izvi zviri kureva kuti makepekepe ari murwendo rurefu uye zverwakaoma akananga kuzvishava nekunosangana neFC Platinum iyo iri kutungamira makwikwi aya uyeze ine mukombe wacho. Zvikwata zviviri izvi zvakarohwa mumitambo yayo yesvondo rapera asi vanotevera nhabvu vanoti pasina Jorongodzo naFinias Bamusi avo vari kumaOrias Capes United haisi kumira mumutambo uyu. Muteveri weFC Platinum vaMoses Mjambadope vanoti havasi kutarisa zvakaitika svondo rapera apo vakarohwa neBlack Rhinos vachiti chikwata chavo chakagadzirira zvakasimba mutambo wavo nemakepekepe.
Gadziriro yacho yakakwana, takagadzira zvakakwana paizvo kuti Saturday tikurova
3-1.
FC Platinum ndio iri pamusoro nemapoints makumi matatu neimwe chete, mapoints maviri pamusoro peChicken Inn. Cape City ichitevera pachinzvimbo chechitatu nemapoints makumi maviri nemanomwe. Muteveri weChicken Inn vaShepherd Saizi vanoti musiano uripo parizvino mudikidiki zvekuti vakamirira kuti Platinum itedze ivo voenda munzira yekunotora mukombe.
Kepiri ishuwa msaka tine mkana mkuru kwa zote tune ligi gorerinwe. Ligi ndiedu tunatakato wina kutara.
Dynamos, iyo, irukusimuka zishoma neshoma, iri pamusha netriangle mangwana zvekare. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Herentals versus Blauwe Chiefs. Manika Diamonds versus Black Rhinos. ZPC Kariba versus Wange. Ngezi Platinum Stars versus Harare City. Mitambo yese ye Premier Soccer League yesvondo rino iriko mangwana. Zvichakadaro, chikwata cheMaurias chere kutarisira kuwedzera mugoo wacho wezvibodzwa pamusoro pezvina zvachakakanda zvisina mudzorero. Apo chakashanya kuPort Louis ndokurova Mauritius 4-0 mumutambo wacho wekutanga wemakundano e2020 Africa Nations Championships. Vaongorori vemutambo wenhabvu vanoti havasi kuona Mauritius ichiita mashiripiti ekudzora kana kudarika zvibodzwa zvina, asi kuti Zimbabwe ichatopamidzira pazvibodzwa zvainazvo kare yakananga nekupinda munharaunda yekutanga yekuenda kumafinari echan ayo achaitirwa kuCameroon. Inoitambwa nevatambi vanotambira zvikwata zvemunyika mavo chete, uyezve Zimbabwe yaenda kumafinari emakundano aya kubvira avambwa muna 2009. Zimbabwe iri kudzoka kuBurbafield Stadium kwapera makore gumi nemapfumbamwe yapedzisira kutambiramo. Apo yakarova Lesotho 3-0 mufinari yeCOSAFA Cup muna 2000. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa mhirizhonga yakaitika gore rapera muna Nyamavhuvhu, apo vanhu vakapfurwa nemauto vamwe vatanhatu vachibva vashaya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Nengo dzeparamende nhasi dzaita musangano muHarare wekuti dzinyatsonzwisisa zviri mumbiri rekuroorana. Vanhu vakakuvadzwa nevakafirwa pamhirizhonga yemuna Nyamavhuvhu iri kupomerwa mauto mhosva yekuvapfuura vanoti hapana chinobatika chavati vapiwa nehurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Achono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mtwaka zomuhle hola mukela emweni ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 2 kuNcwabakazi 2019 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende ovisa umeli weMelika eZimbabwe uAmbassador Brian Nichols ekhonona phezu kwezijeziso ezetheswe owayengumqondisi wohlangothi lwebutho olubulale abantu abayisithupha betshengisela eHarare nyakenye. Abekhansili yakobulawayo babhode ngedolobho lonke betshengisa amakhansila lentatheli zindaba inhlelo abazenzayo kanye lokulimukisa uzulu ngesimo sesilinganiso samanzi akuleli dolopo. Kuwoza Friday namhlanje sihamba lomculi osacathulayo uCharles Maphosa, yena uhamba ngegama lokuthi Viscosa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende namuhla unqolonge umeli weMelika eZimbabwe uAmbassador Brian Nichols ekhonona phezu kwezijeziso eleMelika elizethese owayengumqondisi wohlangothi lwebutho olubulale abantu abayisithupha ababetshengisela eHarare nyakenye ngemva kokhetho umnumzana Anselm Namozanyatwe. Elemelika lazise izolo ukuthi selethese usanyatwe lomkakhe unkosikazi Chido Machaona izijeziso phezu kokubulawa kwabantu laba kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu. Lokhu kucunule uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kwathi iziphathamandla zogatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe zabiza u-ambassador Nichols namuhla zamazisa ngokuthukuthela kukahulumende phezu kwezijeziso lezi. Ohlanganelo Nichols ngumabhalane wogatsha lwe-Foreign Affairs umnumzana James Manzou yena omtshele ukuthi uhulumende weZimbabwe uphakathi kokuguqula indlela zakhe zakudala njalo uyakulungisisa konke okuphathelane lamalungelo oluntu okugoqela ukulandela izixwayiso ezahlelwa ikhomishini ecwayisisa udaba lokubulawa kwabantu libutho. Ikhomishini le yayikhokhelwa ngumnumzana Halema Motlante. Asenelisanga ukuzwa icele lesigodlo seMelika eZimbabwe ngalolu daba. Lamhlanje abekhansile yakobulawayo babhode ngedolobho lonke betshengisa amakhansila lentatheli zindaba inhlelo abazenzayo phansi kweBulawayo Water and Sewage Services Improvement Project. Kubika intatheli zindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
UBulawayo ubhekane lodubo lokusilela kwamanzi okubangele ukuba ikhansili yabele amanzi evalwa ngezinye zezikhathi. Okwamanje abakamansipala bavulele uzulu amanzi kuze kube yiviki ezayo kusiya ngokuthi abantu bawasebenzisa ngonanzelelo. Umanjinela wekhansili yakobulawayo unkosikazi Mesincube uchasisa ngomumo okhona okwamanje.
Amanzi mama awasekho, amanzi sephelile. Amademu wethu out of 6 sesiluze 1. Imzingwane sikhangela ukuthi izaphela layo ophelweni kwa November. So sizama ukuthi sitshele abantu ukuthi basebenza amanzi nginanzelelo.
Umsekelo wekomiti kamgcini sihlalo we Future Water, ukhansela sikhululekile moyo ukuthaza izakhamizi ukuba zilondoloze amanzi.
Uhlelo lokulungisa izimpompi lokulungisa amapipes luyaqhubekela phambili, akusho ukuthi njengoba khathe sisimile sithe up to 9 August akusoze kuvalwe amanzi, kodwa kuzaba khona njalo ngoNovember ngoba siyaqhubekela phambili ukulungisisa izimpompi zethu.
Umphathi intambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uncome ikhansile yedolobho lakobulawayo ngemizamo eyenzayo ukulungisisa udubo lwamanzi.
Abantu bengasebenza ndawonye kuzaba lula. Esikukhangeleleyo ukuthi imizamo yenaleyi ezanyiweyo asiyibambeni kuhle, abantu bengadlalisa amanzi.
Kulandela ukungani kahle kwezulu ngomnyaka odluleyo, ikhansile yakobulawayo ibhekane lodubo lokusilela okukhulu kwamanzi emadamu okwamanje akusilinganiso sokungamachumi amanelane ekhulwini 44%. Idamu le-Aphancema lama ukusebenza ngoNhlangula kuthi umzingwane uzagcina ukusebenza ngoLwezi, kodwa ulamanzi akusilinganiso sechumi lasikhombisa ekhulwini. UBulawayo ulahlekelwa ngamanzi ngenxa yempompi ezivuzayo ngoba kulabo manjinela abalungisa impompi abangaphansi kwechumi abakhangela impompi ezivuzayo idolobho lonke. Idolobho lilezibholane ezingamakhulu amathathu lamachumi amathathu lane ezisebenzayo kuthi alichumi lanhlanu awasebenzi. Kusenjalo umeya wedolobho lakoBulawayo uMnumzana Solomon Mguni uthetheleli thuba lokuchasisa kabanzi ngequla lecommission esuka ehofisini kamphathi Ntambo wembuso yezabelo eyathunyelwa ngenyanga edluleyo ukuzohlolisisa ingxabangxoza eqhamuke kuleli dolobho ngemva kokuxotshwa umsebenzi kwamabhalane omkhulu uTown Clerk ebikwa ephendukile ngaliviki.
Ya kuphenduka abaphendukile ukuthi angizange ngibe lethuba lokuhlangana nabo esingakujwe ukuthi kungaba kule nto ezazisalele ade bezozigcubukula kodwa kwamanje sebebuyele sesimele nje impumela ye-investigation yabo.
Phakathi kwamaviki amathathu edluleyo kube lokuxokozela lokufuthelana kuphoselwana amazwi amabi phakathi kwamsekeli kameya uMnumzana Tinashe Kambarami loTown Clerk uMnumzana Christopher Dube ecalwa ngokungaphathi kuhle umsebenzi kanye lokuphatheka kunkohlakalo wamlobela incwadi yokumxotsha umsebenzi bakhiya lehofisi yakhe bathatha amakhiye. Lokhu kubangele ukuxokozela lokufuthelana edolobheni leli abanye besekela uDube bethi engaxotshwa umsebenzi lwagcina udaba lwakhona solungasakhanyi ukuthi ngolokuxhasana ngemihlobo kumbe ngezombusazwe okwenze uhulumende athumele iqula ukuzophenya imbangela yokuxokozela koBulawayo. Leli qula ligqibe uphenyo lolu labuyela eHarare kodwa abakwazi ngokwenzakalayo bathi leli qula liphinde laphenduka ngayona le iviki. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Uzulu welupane East uyavota kusasa kukhetho lokudinga umeli wesigaba lesi edalele parliamente njalo amabandla ancintisayo agoqela ele MDC lelezano PF eliyilo ebelivele liphethe lesi sihlalo. Ozancintisa emele iMDC uMnumzana Dalumuzi Khumalo uchasisele iStudio 7 aza kwenzela uZulu enganqoba.
Elupane abantu ngicela ukubazisa nje ukuthi kusasa lilanga lokuyakhetha umeli wabo wedalela eParliament. Bayakwazi ukuthi kusukela ngabona some 3 years ago kuze kuzofika namuhla elupane ibingamelelwanga umuntu ngoba umuntu wayesimelele laphana ubengezwa kuhle egule lele phansi. Kodwa ithuba lokumreplace selifikile ukuthi sikhethe omunye umuntu ozakuma endaweni yakho ngoba siwasishiya. Cela abantu belupane kusasa baphume ngobuningi kungabi lo muntu oyedwa ozasala ngikhaya engahamba ukuyavota sikhuphe izani ngobuningi bethu. Sibadle kusale kungela mbuzo ukuthi MDC yiyo ebusayo elupane sifuna ukuyiqeda nya ingaphindi kuye futhi izalo elupane.
Abantu belupane ubathembisani alubana bethe bakukhetha.
Ziningi izinto ezihluphayo elupane njengolupane besingela meli njengoba ngijilo medwa kweminyaka maybe 3-4 kusiye muva le. Akunanto ekuhambayo imigwaqo kayikho izibhorane zamanzi kazikho okuhluphayo ukuthi izanu PF khona ibuya khathesi sidinga ukhetho ukuze iqalise kunganiyagebha izibhorane lapho izibhorane iyagebha one isibhorane inyanga yonke ukhetho luze ludlule kungadlula kusela lutho. Yizo izinto ofanele ngizikhangele zona ezokuthi abantu bazithola lo nyaka izulu alinanga kakhulu kudingakala amanzi indawo yonke
into emqoka kakhulu ofanele ukuthi yenze nxa sengenile sidebhela abantu amanzi silungisela abantu imigwaqo silungisela abantu izibhedlela silungisela abantu izikolo izithembiso engizasisenzitshela abantu okokugcina ikukhuthaza ungakhathalekile ukuthi usupporta izanu usupporta i-MDC sicela lonke liphuma ngobuningi ke lifake utshintsho i-change esiyifunayo elifake u-MP uDalumuzi Khumalo limvotele ngobuningi benu kusasa ukuze inxa kungaguquka impilo zenu badala ke siphume kulezi nhlupho esiziphiwa sizethulelwa izanu usakwamalanga.
Umnumzana Dalumuzi Khumalo uncintisa emele ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kukhetho lokudinga umeli weLupane East ePhalamende kusasa. Sixhume njalo ozancintisa emele ibandla leZANU-PF umnumzana Mbongeni Dube laye oqale ngokuchasisa aza kwenzela uZulu walesi sigaba alubana ethe wanqoba.
Njengebandla leZANU-PF sesingenile ebantwini sakhuluma labo basithembisa ukuthi bazasisekela ukhetho olubuyayo kusasa. Silama projects abalisela ubulungiswa kwezikotsho, ukulungiswa kwamakreshi abantwana ukuthi bengahambi imango emide, ukulungiswa kwemigwaqo, ukuqalisa ama-projects abontanga. Sikhangele kakhulu ukuthi abatsha batholiswe imisebenzi yezandla kunye labomama. Siza kuyakha ihofisi ye-constituency ukuze izikhalazo zifikele ehofisini. Bekuthole kulomuntu okhona ehofisini ukuze bachiye izikhalazo zabo.
Balalele abantu beLupane East Dube, mazwi banongathanda ukubatshiyela wona.
Ngelanga lakusasa engathi ngikutshiyela abantu kakhulu yikuthi abantu baphume ngobuningi bayevota ngoba umdlalo usuqiphelile njalo sesinqobile njengebandla leZANU-PF. Sithembisa kakhulu, sikhuthaza kakhulu abatsha ukuthi basukume ngobuningi. Ngicela kakhulu kuwo wonke abantu beLupane East ukuthi i-election leyi kayingasixabanisi kodwa kube yi-election ezasibambanisa sibe moya munye siyakhe isigaba sethu kungabi khona ukuzondana after ama-elections. Ngiyabonga.
Umnumzana Mbongeni Dube umela ibandla leZANU-PF kukhetho lokudinga umeli weLupane East edalele ePhalamende kusasa. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela udaba lokudutshulwa kwabantu inyakenye ngemva kokhetho. Sokwedlule umnyaka lesi sika senzakele. Kambe kukhona yini osokwenziwe nguhulumende ukulungisisa lolu daba? Thumelani i-text message kumbe i-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokuvimba ukumemetheka kwemikhuhlane olweCenter for Disease Control and Prevention soluthumele ezinye izisebenzi zalo kwele DRC lapho sokuqhamuke khona umkhuhlane we-Ebola. Umkhuhlane lo usubulela abantu abafika phose inkulungwane ezimbili selokhu uqhamukileyo nyakenye. Ukungezwani phezu kwemithelo yokungena kwempahla phakathi kwele India lele Melika kukhanya kusiba kubi ngokukhitshwa kweziqondiso zokuyekethisa imali yemithelo yeduty empahleni ezingena kwele Melika ezivela kwele India ebezingena phansi kohlelo lokuthengiselana lamazwe asathuthukayo olwe generalized system of preferences. Uhulumende wesabelo seHauteng kwele South Africa usefunge wagomela esithi izizalwane zakwamanye amazwe ezilwisane lamapolisa edolobheni leJohannesburg izolo zizawukhomba olotshwala. Kubika intatheli yetu uBenedict Nhlapo.
Lesi senzo sokuhlaselwa kwamapholisa ngamatshe imbodlela lamabhomba ephethulo sesiye uhulumende weGauteng amapholisa lezizalwane zakwele South Africa bezonde beganunwamo. Abakwamanye amazwe laba abebefika amakhulu amathathu bahlasele amapholisa ngesikhathi engena ezitolo lemisikeni yabo edinga impahla ezenziwe ngokungekho emthethweni zangena elizweni ngudlu. Umkhokeli kahulumende weGauteng umnumzana David Makura uthi lizagcwala umoya ibhatshi ngesikhathi abezomthetho sebebuyela ukuyadinga lezi mpahla. Isikhulumeli sikamnumzana Makura umnumzana Vuyo Maka uchaze isenzo sabakwamanye amazwe lesi njengokuhlasela uhulumende ngokwakhe.
Sifuna ukuthatha lesi senzo njengobuganga. Siyazi ukuthi banengi abakwamanye amazwe abenza lo msebenzi wokuthengisa ngokusemthethweni. Sifuna ukukhipha izigangi phakathi kwabo.
Le yinto esichiye inhlanganiso ezimela abakwamanye amazwe kwele South Africa lazo zikhathazekile. Umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi abavumelani lokuhlaselwa kwamapholisa loba phansi kwasiphi isimo.
Siyawagxeka udlame olwenzakale izolo edolobheni laseGoli. Amapholisa labahlali ikakhulu abavela ngakwamanye amazwe kumele basebenzisane nxa kunobugebengu. Hayi khona ukuthi abantu bajikijele imoto zamapholisa ngamatshe. Siyakugxeka kakhulu.
Ngakwenye icele umgcinihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi bakhathazekile ngembiko yokuthi amapholisa la angene ezitolo zabokuza laba engelancwadi kamantshi ebapha lelo lungelo, langembiko yokuthi yiwo aqale ukudubula ngenhlamvu ezwisa ubuhlungu okuyinto ebangele udlakela. Kodwa-ke laye uyasisola isenzo sokuhlaselwa kwamapholisa.
Kuyinto esingayijabuleliyo ukuthi sithole abantu sebexabana namapholisa. Siyakhuthaza abantu bonke bokuza kwelase South Africa ukuthi bahlale njalo besenza konke akwenza ngendlela engaphansi esemthethweni, kungabi nokuxabana.
Kodwa ke sizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Chabalala uthi bayakhathazeka ngendlela amapholisa aphatha ngayo abakwamanye amazwe mihla yonke kwele South Africa.
Ezilongu nje kuwumuntu wangaphandle bayakubopha kuthiwa uzabonakala phambili. Ayikho nhle le nto, yingakho mina ngibona ukuthi kuye kuhlukumeza amalungelo abantu ngoba kwengabantu bangaphandle. Uthola ukuthi umuntu ubotshwa nje uyakhahlanyezwa ula amaphepha wakho wathile endlini yakhe. Akukho kulungisa endabeni yangikhona.
Ngusenjalo amapholisa ayaphika imbiko ethi ehlulwe ngabantu bokuza laba yikho ebalekile. Kodwa wona athi asuke kuleyo ndawo ngoba engafuni kugcine kusiba khona ofayo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Zonke indlela ziqonda kobulawayo kusasa lapho kulemidlalo emibili ezadlalwa ngamaqembu amela ilizwe emdlalweni wenguqu kanye lasemdlalweni we-rugby. Kukanti ke imidlalo yalonyaka eSpa Bonsa 2020 Cricket League layo ingena kuviki lesibili. Kubika intatheli yethu yezemidlalo uJoseph Njanji.
Iqembu labesilisa elimela ilizwe emidlalweni we-rugby yohlobo oludlalwa ngabadlali abalitshumi lanhlanu elaziwa ngegama elithi Sables lizemukela iqembu labosowabo abamela ilizwe leKenya kusasa ngomgqibelo enkundleni eHartsfield esedolobheni lakobulawayo. Lawa maqembu adibana emidlalweni wenkezo ye-Victoria Cup okuyimidlalo edlalwa ngamazwe abalisa eleKenya, eleUganda, eleZambia kanye leleZimbabwe. Womabili amaqembu lawa azadibana kusasa awakanqotshwa kwimidlalo emibili aseyidlale phambilini kwaluwa kusasa. Kodwa eminyakeni edlileyo iqembu leKenya belizithaphuzela kweleZimbabwe okuyinto eyayingajwayelekanga kudala. Ekhuluma lentathe lezindaba namhla umqeqeshi weqembu leZimbabwe uBrandon Dawson uthe yena ilizwe leZimbabwe lilabadlali abaningi abaphandle kwelizwe abangaliphathiswa ukuba liqine futhi njengakudala.
Encourage people to come back and play for Zimbabwe. I mean, at this stage, you've got thousands of players playing outside the country.
Sikhuthaza abadlali abadlala phandle kwelizwe ukuba baphenduke bezodlalela iqembu lesizwe
ngoba sikhuluma nje kulabadlali abazinkulungwane abaphandle kwelizwe njalo sifuna ukuba bazwize besithiseka befuna ukuphenduka bezodlala iqembu lesizwe
emidlalweni yalo emibili yakuqala iqembu leZimbabwe litshayela eZambia nge-39-10 kwakuqala kwathi kwesibili linqobele Uganda nge-31-26 umncintiswano weVictoria Cup uvuselelwe lonyaka ngemva kokungadlalwa eminyakeni eyisikhombisa edlileyo njalo uvuselelwe ngemva kokuba inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo werugby kuzwekazi lase-Africa e-Rugby Africa ilahlekelwe lusekelo lwemali ukuba iqhube umncintiswano we-Africa Gold Cup. Sikhangele umdlalo wenguqu ngensonto iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lizanqikelana lele Mauritius enkundleni Papa Fields emdlalweni wehlandla lesibili kusigaba sesibili somncintiswano we-Africa Nations Championships. Iqembu leZimbabwe lizangena kumdlalo lo livele likhokhela ngemfuko kanyanga emva kokunqoba elikwenze ngomvulo emdlalweni wehlandla lakuqala oqhutshelwe kwele Mauritius. Lo mkhankaso ngokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wechano ozaqhutshelwa elizweni laseCameroon ngomnyaka ozayo. Kusenjalo iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu elaziwa ngegama elithi Mighty Warriors libhaxabulele eMozambique ngefuko kanya emdlalweni walo wesibili kumncintiswano walo nyaka wenkezi weCOSAFA oqhutshelwa elizweni laseSouth Africa kulezi nsuku. Abahlohlele iqembu leZimbabwe ngababalisa uRudone Shamba uEmmaculate Msipha kanye loMajori Nyawumo yena olitshayele emambuleni kabili. Emdlalweni walo wakuqala iqembu leZimbabwe litshayele Angola nge-4-1. Sikhangele umdlalo kaKhilikithi. Imidlalo yalonyaka yeSpa Bonza 2020 Cricket League ingena kuviki yesibili kulimpela viki njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Ngomgqibelo iqembu leFarsak Power Raptors lizadlala lele Pepsi Hawks, iqembu leFast Jet Badgers lizadibana neCanela Sabres ukuthi iqembu leMermaid Pool Blazers lizadlala lele National Fencing Tigers. Ngensonto iqembu leNational Fencing Tigers lizanqikelana lele Canela Sabres, iqembu leFarsak Power Raptors lizadlala lele Mermaid Pool Blazers ukuthi umdlalo wokugcina uzakuba phakathi kweqembu leFast Jet Badgers kanye lele Pepsi Hawks. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, seven zupogine. Was a Friday, my sweetie.
Kuhlelo lokuzilibazisa olwe Woza Friday namuhla sihamba lomhlabeleli osacathulayo uViscosi yena osanda kwethula idlalade lakhe lakuqala. Lateleli lile ngoma eziyisithupha njalo isihloko salo sithi babuyile. Nangu uViscosi echasisa ngemvelaphi yakhe.
Igama nginguViscosi, kathi igama elokuzalwa nginguCharles wakwaMaphosa. Ngizalwa endaweni okuthiwa eMbiriya kuCholocho district laphana.
Umculo wakho ungani ngowesplash, kungani ungahlabelanga ngendlela ekwenza uzimele lawe njengomculi?
Ukwenza ngabuya ngomculo lo we disco ofana nowesplash noma ofana noka Dan Chanda. Kuthi ekhaya ekukhuleni kuzalweni kwami ke kukhona umuntu wayethanda umculo. Umalumama kuthiwa nguPhilip Dube, asekho emhlabeni sasishiya. Kushuthe bekuthanda kakhulu umculo, wabe nomthelela ekuthandeni kwami.
Ngathanda ukuthenga idlalate lakho kumbe ukuxhumana nje lawe bakuthola njani?
Ngikhona kuFacebook, ungasearcha laphana Charles Chills Gozmaphosa yamthola uViscosi. Ngikhona kuWhatsApp, inombolo zika WhatsApp zime kanje ngoba ngilapha ngise South Africa eGoli. Inamba zami +27 84 29 17 067. Kuma emails ikhona email address yami chillsgoals@gmail.com bangithumela lapho kuma emails, and then ku Twitter ngikhona ngu Goals Maps.
Ingoma ezikudlalade leli zigoqela ethi Mthwakazi, Winning Team kanye lale ethi Babuyile, eyiyo phela isihloko sedlalade. Marane Puma ke enkundleni uViscosi ngale ethi impilo.
Impilo lo mathuta ulukhaba sambane nisonke. Impilo lo mathuta ulukhaba sambane nisonke. Ikholi sabano namathuta don.
Viscosa umfana wecholocho sile themba liukholisile umculo wakhe. Silugqibeke uhlelo ngokukhangela ebezihamba phambili. Uhulumende namhla obize umeli weMelika eZimbabwe uAmbassador Brian Nichols ekhonona phezu kwezitsheziso ezetheswe owayengumqondisi wohlangothi lwebutho. Uzulu welupane East uyavota kusasa kukhetho lokudinga umeli wesigaba lesi eParliamente. Kwanele olivalelisayo ngontungami Linkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.